kwangu ini ndinotya kurasika timi munoona zvatisingaone Saka isha chiti painjere Mazizo tina waone Moi sati yeza tifambe
Rakanaka, 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 rakanaka.